Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina mbudzi 16, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu kunoenderera mberi munyika nhasi vachidzinga makanzura ane chitsama kusanganisira emuguta reHarare. Masangano United Nations anotire UNESCO International Labour Organization pasipe chirongwa che United Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities anoparura gwaro rinongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzemabasa. Mutumbi wemimbo yemutambi wenhabvu uye ari murayiridzi ane mukurumbira Raman Gumbo uye akatsvaikira kuFrancistown kuBotswana unotarisirwa kusvika munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa dzeCitizens Coalition for Change nevanozviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Shabangu kwaenderera mberi munyika nhasi vachidzinga makanzuro ane chitsama kubva kumakanzuro ematunhu akasiyana-siyana emunyika kusanganisira guta guru reHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba dzanhasi vachabangu vadzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Muzvare Kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare Muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa, Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachabangu vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anotungamirirwa neTRCC. Vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura wemuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
Zvava 2 months vanodzingazve vakazvinishamisi mabasa ezanu naChabango vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoreva kuti mabasa anonzwa kumashure. Because nano kera vision committee ndi chair mayo ana kera vision ye kanzu. So vision ichadini ichambotende pasaidi, but we shall lay as more comrades and committee vonoita sei basa rekanzuru riendere mberi. We are tichiri majority muno mukanzuru shaita make sure kuti basa rafamba pasina problem.
Mutevedzeri wemutauriri weTRCC vaGift Ostalosiziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika makumi matanhatu nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino. Mutauriri wavachabangu vaKalipan Pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare reHigh Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTRCC usati waitwa.
Ivo vaSC vavachava vakaita consent kuti from Wednesday until Monday vasiwithdraw anyone or to recall anyone. Ndofunga kuti tsamba izvi zvavanyora before court consent yaemswa Wednesday.
Vapugeni vabvumawo kuStudio 7 kuti kudzingwa kuri kuita vamiriri vemakanzuro neparamende kuchauraya bato, vakakurudzira kuti paitwe nhaurirano yekugadzirisa zviri kunesa. Varamba kuti vachavangu vari kuda kuparadza maguta nekudzinga kwavari kuita vanhu vakasarudzwa kuti vamirire zvido zvevanhu mumakanzuru nemuparamende vachiti vachavangu vari kudzinga vanhu vakaiswa pazvigaro zvisiri zvejekerere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hondo pakati peIsrael neHamas iri kuenderera mberi panguva yemauto eIsrael ari pachipatara cheShifa muGaza umo anoti ari kutsvaga veHamas. Sangano reUnited Nations nhasi rakurudzira Israel kuti imbomisa hondo kuti pawanikwe mikana yekuti zvikwanisiro zvechikafu nemishonga zvikwanise kuendeswa kune vagari vemuGaza. Gungano reUnited Nations Security Council nhasi rabvumirana rikapasisa chibvumirano kana resolution dinodzokorora rakapasisa chisungo kana kuti resolutions chekuti chikwata cheHamas chiregerere nhapwa dzachiinadzo dzekuIsrael. Bazi rezveutano remuGaza iro rinonzi riri kushanda neHamas iyo inonzi nehurumende yeAmerica chikwata chematororo runoti vanhu vashaya muhondo iyi vanodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000. Israel inotiwo vanhu vashaya muhondo iyi munyika mayo vave kudarika chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1,400. Muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vanoti zvakakosha kuti mativi maviri ari kurwisana aya atambire zvikurudziro zvekuti vambomisa hondo kuitira kuti zvekudya nemishonga zvikwanise kuendeswa kune vari kutarisana nematambudziko ekushaya izvi mushure mehondo iyi iyo iri kuenderera mberi. Ngatinzwei vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Hondo pakati peHamas neIsrael iri kuramba ichidzama zvikuru muGaza, nokuti kozvino tiri kunzwa kuti mauto eIsrael ari kupinda muzvipatara nokuti vari kutsvaga varwi veHamas. Uyewo yeIsrael iri kuramba kumisa hondo iyi nokuti iri kuti iri kuda kuponesa vanhu vorudzi rwayo vakapambwa neHamas vanosvika mazana maviri. Ino kuti hondo iyi irambe ichindirira mberi, tiri kuona kuti iri kupwanya zvinhu zvakawanda. Upenyu huri kurashika, mavanga ari kuwanda, parara kweupenyu kwenduramo kuri kuwanda. Ukuzve uku gakava iroro rokuti wotanga kumira ndiani, woregera kurwisa ndiani, richiramba richingodzama.
Munoona pane vanokwanisa here kuti tione gakava iri richimira pakati peIsrael neHamas?
Tinongoramba tichingodzokera pamashoko mamwe chete iwayo kuti nyika yeAmerica ine simba guru rokuti imise mativi maviri iwawa kuti asarwisana kuitira kuti vatange nyaya yehurukuro. Zvisaidaro tongoona kuti iko zvino izvo vari kuramba vachitsusana. Pakasatorwa matanho akasimba neAmerica zvibetserana neUnited Nations, tinoona kuti kunongozosara ava makuva mudunhu umu. Hondo iyi inofanira kuti imiswe.
Munoona kudyidzana kwenyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dzemuMiddle East kune hondo iyi kuchizomira sei kana ikaramba ichienderera mberi?
Kuryidzana kwacho kunototonona, kunotomira, nokuti dunhu riri muhondo rine ratarisana nehondo kudarika kuryidzana nenyika yakaita seZimbabwe. Kunoku zvinhu zvaashuwanikwa neZimbabwe zvibva kuIsrael ikoko zvinotogwamba, zvinotomira, zvinotopera nendaa yokuti nyika yeIsrael inenge yava muhondo yekuti haizokwanisi kuti zvinhu zvaashubvako zviuye kuno. Inoona
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe vari parunare muHarare naMavelous Musanganya weStudio 7.
Vachitaura pamusangano wokunzvera gwaro iri, vanotungamira zvirongwa zvevakaremara musangano reUNESCO, Amai Memory Zulu, vachitsvakurudzo yakaitwa.
Masangano eUnited Nations anoti reUNESCO neInternational Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities aparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzekudzidzira pamwe nekumabasa. Ukuwo hurumende inoti yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara nekuchengetedza kodzero dzavo. Mutoro wedu Naupas Mondlovu anotipa nyaya inotevera. Tine urombo vateereri, tiri kuita dambudziko nemishini yedu pari zvino. Regai tiende panyaya iri kuitika muHarare yedambudziko rechirwere chekorera, izvo zvasvitsa kuti kanzuro yeHarare itare chirwere ichi sedambudziko rechimbi chimbi, apo chiri kupararira munzvimbo dzakawanda kana mumisha inogara veruzhinji muguta. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vamakone avo vari pane makanzuro adzingwa nhasi vanga vaita musangano wechimbi chimbi muHarare wekutarisa zvingaitwa kurwisa chirwere chekorera. Vamakone vati kanzuro yeHarare yawirirana kuti korera rava dambudziko muguta ravo rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kana kuti state of city emergency.
Harare ya declare emergency panyaya dzekorera nekuti chirwere chekuti chikada kuti chipusira chinotipedza. Muna 2008 takarasikirwa ne more than 4,000 vagari vemunzvimbo yeHarare vega panyaya dzekorera iyo. So ngatipfundei pane zvakaitika tigotora zvitanho zvinokodzera kuti vatarasikirwa navo ivava vakatowanda. Sei zvaitika? Zvaitika nekuti mvura yatiri kuwana muHarare haina kukwana. Mvura iri kunwiwa nevamwe vedu vakavana kunyanya vakagara kunzvimbo dzisina maservices esiti Harare, tichitarisira mvura yemupombi nematoilets asvikwe izvozvo. So chatinoda kuti tichiita ndechekuti tipamidzire kuwanikwa kwemvura yemuHarare munzvimbo idzodzo. Kusina maservices eHarare hati kutaura isusu kuti ano tichada kuunza kuisa mawater bowser, tikakupa zvakare chitemo kune vamwe vanokwanisa kubetsera madzisahwira kuti kuna vava vanokwanisa makampani nezvakadarezvo vanokwanisa kuti tikutsirane pamwe chetepo tichiisa mawater bowsers.
Vachitaura mamiriro echirwere ichi mumusangano wekanzuro waitwa nhasi, nyanzvi inoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mukanzuro yeHarare Dr. Michael Vere vati uwandu hwevari kubatwa nechirwere chekorera muHarare huri kukura zvakanyanya, nekudaro kanzuro ichange ichitora matanho ekuwanisa vagari mvura yakachena.
Iko zvinezvi kunyanya kuwanda makesi ekorera kana kuti varwere vekorera kuwadza ndo nzvimbo yanyanya kuita mukurumbira muHarare nenyaya yemakorera cases. Kune dzimwe nzvimbo dzaakuitawo makesi dzatati tisinganyanyi kuona makesi dzakaita mwana Warren Park, zvinongoreva kuti nyaya yekorera yatekeshera muHarare. Saka kwese kwatinenge tiri muHarare tinotoda kutozvichengetedza kuti tisabate chirwere chekorera. Vanowana mvura matsime nekuwana kumabhoho. Vazhinji vanoti mvura yemubhoho atitrite kana tiise mushonga nekuti mvura yemubhoho yakachena. Saka kurudziro yedu ndeyekuti mvura yemuHarare mabhoho acho haana kutochenawo. Mazhinji acho akatoonekwa atunuka kautachiwana kanonzi E. coli. kana kuti makoliforms.
Nezuro urumende yakazivisa kuti vanhu zana nemakumi manomwe nevaviri vakabatwa nechirwere chekorera, makumi masere nevapfumbamwe vari vemuHarare chete. Guta reHarare ndiro zvakare rine vanhu vari muzvipatara vakawanda vanosvika makumi matatu nevanomwe nekuda kwekorera. Nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzura akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Zvinotokupai nhau iri pamusoro pemasangano eUnited Nations anotore UNESCO neInternational Labour Organization pasi pechirongwa cheUnited Nations Partnership on the Rights of Persons with Disabilities. Aparura gwaro rinoongorora nyaya dzekusarurwa kwevakaremara munzvimbo dzekudzidzira pamwe nekumabasa. Ukuwo hurumende inoti yakazvipira kusimudzira upenyu hwevakaremara nekuchengetedza kodzero dzavo. Mutoro wedu wenhau Pasmon Lovu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wokunzvera gwaro iri, vanotungamira zvirongwa zvevakaremara musangano reUNESCO, amai Nemori Zulu, vachitsvakurudzo yakaitwa nemasangano aya inoratidza kuti vakaremara kunyanya vanhukadzi vashoma vavo ndivo vanowaniswa nzvimbo dzekudzidzira mabasa. Amai Zulu vati dzimwe nguva vanhukadzi vakaremara vanotoshayikwa muzvikoro izvi.
There is low enrollment of persons with disabilities and learners with disabilities in TVET.
Takaona kuti uwandu hwevanhu vakaremara vanowana nzvimbo dzekudzidzira mabasa wakadzikira chaizvo kunyange vanowana mabasa. Dzimwe nguva muno nekune dzimwe nyika panotoshayikwa vanhu vakaremara vanowaniswa mikana iyi.
Mumwe wechidiki akaremara ane makore makumi maviri nemasere muzvare Tracy Piri, avo vari kuita zvidzidzo zvesocial work paUniversity of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti vakaremara vari muzvikoro zvepamusorosoro havasi kuwaniswa zvikwanisiro zvavanoda kuti vadzidze zvakanaka. Vakurudzirawo kuti pawanikwe varayiridzi vanonzwisisa zvinodiwa nevakaremara muzvikoro.
Not all the chance, but we are with us to that group. Then can we set up to the job with only some good training, Shalane, and then with the Mark Sebastian.
Vanotungamira sangano rinoshanda nevakaremara Resigns of Hope Trust muzvare Samantha Svanda vati vakaremara vakawanda havasi kukwanisa kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo zvepamusoro nekuda kwerusarura pamwe nekushayiswa zvikwanisiro zvavanoda.
Vakaremara vakawanda vari kutomira kudzidza vachipedza grade 7. Kana takuzosvika uko kunana university zvatova worse, nekuti tokuona kuti environment yacho aitenderi kuti ane disability asvike ikoko.
Nengo huru musangano recollege lecturers association of Zimbabwe vaPeter Masendeke vati vashandi vakaremara muzvikoro vanosanganawo nematambudziko ekushayiswa rubatsiro rwavanoda asi vachitarisirwa kuita mabasa avo zvakafanana nevasina kuremara.
Vanoshanda vakaremara vanosanganana nematambudziko chaiwo ezvikwanisiro.
Mushandi mukuru anoona nezvevakaremara mubazi rezvevashandi nemabasa Republic Service, Labour and Social Welfare, Dr. Christine Peter, vaudza Studio 7 kuti vanhukadzi vakawanda vakaremara ndivo vanonyanya kusangana nerusarura muzvikoro nekumabasa, asi vachiti hurumende iri kushanda kugadzirisa matambudziko aya.
Pane kusarudzwa kwemunhu akaremara kunogona kuitika ipapo, hurumende iri kushanda zvakare mumainstitutions iwayo higher learning to ensure kuti vanhu vakaremara havasarire kumasure, vanowana zvikwanisiro zvavanoda panzvimbo yekudzidza ikoko zvepamusoro kuti vakwanise kunge vachidzidza zvakafanana nezvinongoita vamwe vasinawo kuremara.
Gwaro iri rinonziwo rine donzvo rekubatsiridza mukuzadziswa kwechibvumirano cheConvention on the Rights of Persons with Disabilities, icho chakaparurwa musi wa13 zvita 2006, ndokuzotanga kushanda musi wa3 chivabvu 2008 kuchengetedza kodzero dzevakaremara pasi rose. Zimbabwe yakaparurawo chisingo chekuchengetedza kodzero dzevakaremara cheDisability Policy musi wa9 chikumi muna 2021. Chisingo ichi chinopa vakaremara kodzero dzinosanganisira dzedzidzo nekuwaniswawo mabasa, asi vakaremara vakawanda munyika vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana siyana ayo anovatadzisa kuita mabasa avo. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmon Ndofu.
direct from Washington, the voice of America, VOA.
Nyaya dzekupambwa nekupondwa kwenhengo dzetriple C zvichisanganisira vatafumanei masaya pamwe nedzimwe dzebato dzakapambwa nekushungurudzwa mukati memazuva mashoma adarika dzinosanganisira nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzore pamwe nevaimbi vemiriri vemabvuku Tafara vaJames Chidhakwa dzaita kuti nyika isimudze zvakare mubvunzo yekuti ndiani ari kuita izvi. Vanopikisa vanoti zvose izvi zviri kuitwa nebato riri kutonga reZANU PF pamwe nevasori ukuwe veZANU PF vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya vachidzosera dope mukusawirirana kwavanoti kuri kuitika mubato rinopikisa iri. VeZANU PF nehurumende vanopomerawo nhengo dzetriple C kunyepera zviitiko zvekupambwa izvi senzira yekusvibisa zita renyika. Asi ndiani angade kunyepera kupambwa achisara aitwa kafira mberi kana kurasikirwa neupenyu hwake. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yetriple C mudunhu reNorth America vaDeft Siyampondo pamwe nenhengo yeZANU PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaSiyampondo zvavanoti zviri kuitika kunhengo dzavo zviri kuvashungurudza.
Chinhu chinorwadza, chinhu chinorema kushaikirwa nehama kana kuponderwa hama maringe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Chinova chinhu chatinofungidzira kuti isarudzo dzatinenge tichiita kune awa tinenge tichida kuti vatimirire. Tinozonongedzera kuti iZANU PF nokuti vatsigirire ZANU. Kana mucharangarira mumwe vakatobuda achidedzera kuti no chamisa ngaavurawo. Ende tikatomuraya hapana zvandinotoitwa nokuti ndiri munhu weZANU handisungwi. Saka mashoko iwayo ndo anotipa kuti tinongedzere kuti iyi iZANU yaita mabasa aya. Uye nekuti vanhu vanenge vatozivikanwa vatokuti uyu ndinhingi anoita nezvakati.
Tinzwe kuna vamandaza. Vamandaza, nyaya iri mudariro yekunzi ZANU PF ndo iri kuponda vanhu nekupamba.
Chekutanga tine hurombo nekurasikirwa neupenyu kwemhuri yakashaikirwa nababa mumabhuku. Zvinhu zvatisingatarisire, zvinhu zvinofanirwa kunge zvisingaitike panonge pachikwikwidzana. Zvikuru sei takatarisa kuti tiri kuda kuti tivake nyika yedu nezita renyika yedu ragara riri kungopomedzerwa mune zvakashata. Zvechokwadi tiri kunzwa kupomera ZANU PF kuti ndo vari kuita maabductions iwaya ari kuwanikwa achiitika mukati menyika. Asi isu tagara tiri tinoti hatinei nechekuita nemaabductions. Nepamusana pekuti chinangwa chatakatarisana nacho pari zvino kuvaka nyika kuda kuti zvatinoita zvese zvikwanise kunge zvichiuya mainvestments mukati menyika, zvikwanise kunge zvichivaka iyo nyika yedu. Hazvinai chazvinopa kuZANU PF. Naizvozvo tinokurudzira zvikuru sei mapurisa kuti vaite basa ravo. Avo vari kuwanikwa vachinzi vakaabdakta ngavaende vanosungwa kana vachizivikanwa. Avawo zvakare vakafanana nana ngadzore vakakwanisa kusara vari vapenyu mushure mechiitiko ichocho ngavawanikwe vachienda kumapurisa vachipa information inenge ichidiwa. Tinosara tiine mibvunzo yakati wandei yekuti ivo vana abdakta vanotanga vapa here announcement yekuti taakuuya tokuabdakta. Munhu wokwanisa kuenda paFacebook live kuti atore mapikicha ati abdakta. Hauwane mukana wokutora mapikicha nezvimwe zvaka. Izvozvo ndo zvinoita kuti dzimwe dzenguva kunge kuine vanhu vanozoti mafake abduction nezvakadaro.
VaSiyampondo, manzwa zvataurwa navamandaza.
Zvataurwa navamandaza ndazvinzwa. Facebook live yacho yavangadzo mukaitarisa ka yakatozvitonga yogai. Facebook live yacho iri kutoburisa face yemunhu ari kumanya akapakata ari kudzingirira vangadzoro. Iyi fesi iyi iri kutonyatsoonekwa zvisina kana kuti pane pari kukatakata kana kuti haisi kunyatsobuda zvakanaka. Batai munhu iyeye mochitaura naye, achakutaurirai kuti ndakaitwa naye here stage management abduction. Pari zvino muri kuona kuti munhu iyeye haasati abatwa. Munhu anotozivikanwa nekwaanoseenzera nepaari, munhu anotozivikanwa. Asi manje ndodzokera zvekare pane zvavataura kuti sei vasingaende kunonetwa. Kune ripoti Wakaisa report kumapurisa. Asi chino nzoka chonesa ndeche kuti. Pa unoenda kunono reporta ikoko. Unovu wato bakwa ndiwo to sungwa. Iwewe victim. Watu washunguruzo wabatwa wapambwa ndiwa kuto sungwa. Anditi mnaona. Saka zimwe zengwa mnoto zoona ototi. Andinga itwe mfakose kushunguruzwa ruviri. Osi nda abdakwa ndarowa. Ndoenda kumapurisa. Ndiyo wakunono pinda mjeri.
Vamandaza, imiwe sebatu rezano PF. Matano hapa amuru kutora o. Euti mshichenure. Kana mshitimuru kushibiswa.
Isu zukuru zire bende kuti mapurisa nga haiti basarao. Atina machenurira atina zite. Nekuti tiliku pomerwa isu yetu isu tichita atisu nisu. Tichiti mapurisa ibasa rao rano varonga achita. Bwa wili wane na muziko kakapana na nairori kama ende wanopa nyaya kumapurisa mapurisa isu sokuru ziratu mapurisa nga ite basa rao
vasi ya mpondo anzika na mapurisa haru kutadza ega kuitabasa ngawa wane utuwa gadzirisa na muziko rao imimu noti
mapurisa panguwa zinezi kutawara choko wani mko majonga vaka tosunga wa umbira za kondo hapana zoano kwa nisa kuita kana zano iri kuda kuti chirikuda kuchiitiko ichocho chiitike mukaona even kuganza kunotoita vanhu vezano kuti isati batwi na mapurisa pana zvazvinotoreva handiti munoona so vangataurawo nekuti muroma uzariri nerwizi vamandaza nekuti chokwadi havo vanochiziva kuti izvezvi kana uri wezano chero ukaita mhosva dzawaita ukashandisa zita remusangano iroro hautosungwa ende even mukacherechedza kana namatogeta vabhadharika
topeta hedu chirongwa ndichidzokera kuna vamandaza munozviburitsa sei munyaya iyoyi sezano PF
chinotadza maindividuals haisi pati kana munhu ari munhengo yezano PF akanga atadza haisi pati yata anosapota zano PF akatadza ngaasungwe semunhu kwete kuti munhu akatadza akobva hanzi zano PF yatadza maindividuals anga achitadza ari kutadza kuita kubhadhara matolgesi and so on nevanopopara mhosva ngavasungwe nemapurisa nekuti tiri kuti isusu ivavo vanhu hapana chakanaka chavari kuitira musangano wezanu PF
nhengo yezanu PF vakennedy mandaza vari parunhare muHarare nestudio 7 manzwawo zvakare kubva kunhengo yetriplec vadavid siyampondo vari muno muamerica nestudio 7 Mutumbi waimbuwe mutambi wenhabvu uye murairidzi ane mukurumbira Raman Gumbo uye akashayikira kuFrancis Town muBotswana nemusi wechishanu uri kutarisirwa kusvika kuBulawayo nhasi manheru. Kuchaitwa munamato wekuonekana nemufi muBulawayo Ambitheatre mangwana ozovigwa nemusi wemugovera kuLady Stanley Cemetery. Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe murairidzi akaitawo mukurumbira achirairidza muZimbabwe Charles Musauli kuti tinzwewo maonero ake panyaya iyi. Tine urombo vatereri mishina yedu zvakare ivaramba kuti tinge tichiridza hurukuro yaitwa naIvan Zininga naCharles Musauri. Vatereri musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Round Table nhasi apo tiri kutarisa kuenderera mberi kwekudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reTriplec nevari kuzvitundawo vakafanira kubata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengedzo chavangu mumakanzuru emunyika. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Kudzingwa kwenhengo dzebato reTriplec kuenderera mberi zvichitevera kudzingwa kwemakanzura emumaguta akasiyana emunyika. Tabva tashuka kumagume chirongwa chedu anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndekusiya mina Taboka Ncube.
Soko isikati senda wakufi VOA Ndebele.